uye nokuva pano kuzonamata pamwe chete nemi. Saka zvino tisati tapinda mumharidzo, ndine shamwari yangu yakanaka pano papuratifomu manheru ano, Chiremba Lee Vale, anobva kukereke First Baptist kuLima, Ohio, uyo akanga ari mumwe wevakanditsigira nemari pamusangano wepaLima. Ndamukumbira tichiuya zasi kuno manheru ano kuti ataure shoko rimwe chete kuungano pamwe zvine chekuita nemusangano wekuLima kwenhambwe imwe kana mbiri dzinotevera. Uye ndinofara kuti kufara kuzivisa kwamuri madekwana ano, Chiremba Lee Vale, mumwe mubaptist ane mweya mutsvene. Amen. Mwari vakuropafadzei, hama Vale zvakare. Izvo zvanga zvakanyatsosimba kwazvo kune mufudzi wechibaptist, handiti? Zvakanaka. Tiri kufara kwazvo kuva nehama Vale pamwe nesu, uye zviro kwazvo masuo akazaruka kwavari kuti vadzoke vagotishanyira pane chero hayo nguva yavanokwanisa. Saka zvino manheru ano, mangwana manheru, pane kuvigwa kwaishe Jesu. Mangwanani esvondo pane shumiro yerumuko na 6 o'clock. Uye ndinotenda kuti hama yazivisa chikamu chepamberi chacho cheshumiro. Zvino ngatinamatei kwechinguvana. Ishe vakaropafadzwa, shoko renyu ichokwadi. Uye tinotenda nokuda kwemurume anoribata asingatye pavanenge vachiri govera kuvanhu. Zvino apo patiri kuzarura Bhaibheri manheru ano, kana kuzarura mapeji yaro, dai Mweya Mutsvene akaropafadzwa akauya ozarura shoko rokunzwisisa kwatiri kuburikidza naJesu Kristu tazvikumbira. Amen. Usiku hukuru uhu hwatiri kupemberera kurovererwa pamuchinjikwa kwaishe wedu akaropafadzwa, ndinoda kuverenga manheru ano kubva mumiromo yake omene yakakosha, mashoko ayo aakaita kuti anyorwe mubhuku rake. Muna Mutsvene Mateo chitsauko 4 isu uye ndima 47 ne48 tinoverenga izvi:
And if you salute your brethren only,
kana muchikwazisa hama dzenyu bedzi, munopfuura vamwe neiko? Kona vateresi havaite saizvozvo here? Asi muve vakakwana sababa venyu vari kudenga vakakwana. Zvino manheru ano tataura kuti tiri kuzotaura pamusoro pechidzidzo chekukwaniswa. Zvino isu chinoita sechidzidzo chisinganzwisisiki chekutora pausiku hwekurovererwa kwaishe vedu. Asi nhasi zvichida manga muchiteerera kuredhiyo uye ndokunzwa mharidzo dzakasiyana-siyana uye nenhume kuti varatidza sei zuva guru iri rinotyisa apo ishe wedu akafira zvivi zvenyika. Saka ndasarudza manheru ano kupoterera neimwe nzira yakasiyana kuti ndisvike kwairi. Saka ichange yakatisiyanei zvishoma uye ingangokuvandudzai zvishoma. Uye dai Mweya Mutsvene akaropafadzwa afemera shoko zvino apo patiri kuedza kuriunza. Mwari anoda zvakakwana. Tinoda kugara nazvo izvozvo mundangariro kuti hakuna chinhu chingori muchidimbu chinogona kuenda muhupo hwaMwari. Chinofanira kunge chakakwana kunamata kwedu zvinhu zvose. Zvino mubindu reEdheni, Mwari vaiva naAdhamu naEvha mubindu. Zvino vakatadza uye nekudarika mirayo yaMwari nokuita chivi, kusateerera. Zvino kana kudarika kwasvika, kusateerera ndiko kudarika murayo. Zvino murayo waMwari iye nokuti mutsvene hungori hutsvene husina kusvibiswa. Nokudaro hakuna kana kakwapa kekusarurama kanokwanisa kumira muhupo hwake. Saka kana chivi chakauya munyika nokudarika, naizvozvo chivi chinofanira kushandwa nacho mutadzi asati atombokwanisa kumira muhupo hwaMwari. Zvino kana pasina murayo, saka hapana kutonga kwakarurama. Asi murayo unoda, kana kuti kutonga kwakarurama kunoda murayo. Zvino murao apo pa paunodanwa unobudisa kutonga kwakarurama. Zvino nemurao hapana nyama inoponeswa. Zvino murao haukwanise kutiponesa. Murao ndicho chinhu chakatiisa mujere. Asi hauna simba rokudzikinura. Murao wakangotiratidza bedzi kuti takanga tiri vatadzi uye ndokutipomera. Ndizvo zvinoitwa nemurao. Unounza kupomerwa kana kukuratidza pawakanganisa. Saka murao pachezvawo hawaigona kuponesa. Waingogona bedzi kukupomera. Zvino Mwari, nokuti mutsvene uye akarurama, aifanirwa kuve nemaitiro ekutonga mhosva. Aifanira kutonga mutadzi nokuti ainge adarika miganhu yenyasha. Zvino ndokuva mugari wemunyika anotyora murao. Zvadaro, anofanira kushandwa naye. Zvino murao wose une mubhadharo. Nokuti mubhadharo wokudarika murao waMwari, rufu. Zvino wakatounza rufu kurudzi rwevanhu. Zvino rudzi rwese rwevanhu ruri pasi pemubhadharo wemurao uyu. Zvino Adhamu naEvha pavakatadza, pakanga pasina nzira, pasina kana chimwe chaigadzirisa zvokuti vazogona kumira muupo hwaMwari zvakare, kunze kwekunge chivi ichi chashandwa nacho. Uye hakuna munhu anogona kuita chivi chemhando ipi zvayo, zvisinei kuti chidiki zvakadini kana kuti chakakura zvakadini. Chivi chimwe ichocho chinofanira kushandwa nacho iye wacho akachiita asati akwanisa kumira muupo hwaMwari mutsvene. Saka nokudaro, apo Adhamu naEvha pavakatadza uye vainge vadarika murao, vakanga vava pasi perufu. Zvino murao waifanira kuti ushandiswe. Naizvozvo zvakaisa rudzi rwese rwevanhu pasi pemurango werufu. Zvino kana tikambotidzikamei kwechinguva chishoma zvino mumafungiro edu, uye totarira mufananidzo mukuru, uye torangarira kuti munhu wese ari pano anobatanidzwa mune izvozvo. Murume wese nemudzimai, mwana, anobatanidzwa mumurango werufu nokuda kwekudarika kwemusoro werudzi rwevanhu. Adhamu, nokudarika kwake, mumwe nemumwe wedu takava pasi pechivi. Zvino chivi chinofanira kushandwa nacho. Uye saka Mwari mukusagumirwa kwake kukuru nerudo rwake rukuru, murao waivawo kupatsanura mutadzi kubva kumusiki wake. Zvadaro, aibva aparadzwa zvokusavapo uye kuparadzwa zvokusambovapo zvachose. Panenge pasina kana nzira yokuti akwanise kudzoka kunze kwekunge chivi ichocho chashandwa nacho. Uye zvinova nyore kwazvo ipapo kutenda nezvekuparadzwa zvachose kwemutadzi pamagumo, nokuti anenge zvachose apatsanurwa nokusingaperi kubva muupo hwaMwari. Zvino cherechedzai chivi ichi, uye nokuti Mwari akarurama, uye hapana chimwe chaaikwanisa kuita kunze kwekururama, nokuti ndiye chitubu chekutonga zvine nduramo. Zvadaro, panenge pachisina chimwe chinhuzve chaangaita kunze kwekuisa murango pakudarika uku. Uye murango wacho rwaiva rufu, nokuti akati, nezuva rauchadya, zuva iroro uchafa zviro kwazvo. Zvino mufananidzo unerima watinawo pano. Asi zvino tikati dzokerei kumashure zvishoma, tigoona chaiwo hunhu hwaMwari. Bhaibheri rinotiudza pachena kuti Mwari rudo. Asi zvakadaro, ari rudo, anofanirwa kuva achiruramisa. Saka rudo harungorevi chimwe chinhu chinongogona kungobhabhadzirwa nokutambwa nacho. Rudo ndiko kutonga kwaMwari kune nduramo. Zvino apo Mwari paakaona kuti vana vake vakanga vadarika murayiro wake uye kuti vaitofanirwa kuti vafe rufu, ipapo rudo rusina anorutonga rwakapindira kuti rugadzire nzira. Nokuti Mwari vakaona kuti vana ava vakanga vatoparara zvokusavapo zvemazviro kwazvo zvachose kubva muupo hwavo. Hapana chimwe chinhu chaikwanisa kuitwa, nokuti vakanga vadarika murayiro wake uye murango hwemurayiro wake rwaive rufu. Zvino rudo rwaMwari rwakaendera vanhu vake. Zvino kana rudo rwaMwari rwatambanudzwa, nyasha dzisina anodzitonga dzinounza chacho chiri kudiwa nerudo. Zvino Mwari nokufanoziva paakada rudzi rwake zvakanyanya kunakisa, asi nemurango akaita kuti rufu rwaitsivanisa ruitike mubindu reEdheni. Zvakaitika kuti akatsivanisa chisikwa chisina mhaka, kagwayana kaduku kakanga kasingazive chivi. Zvino kakava chaitsivanisa kushanda nokufa panzvimbo yomutadzi ane mhosva. Zvino raive gwayana rakaurayiwa kuti ribate upenyu hwevanhu vake. Nemose mutestamende yekare vaipirisa ropa remakwayana nembudzi, makwai, nzombe nematsiru serufu rwaitsivanisa. Asi zvose muupfumi hukuru hwaMwari kwaivepo seri kwepfungwa dzavo, chinhu chaicho chakanga chiri kuuya chaizenge chiri icho chacho. Izvozvo zvakanga zviri mumvuri wechinhu chemazviro kwazvo chakanga chiri kuzouya. Zvino chinhu chacho chaicho chakanga chiri kuzouya akanga ari mwanakomana wake akaberekwa ari oga. Makwayana ose akafa aingova mumvuri. Zvino mumvuri inongori mufananidzo wechinhu chacho. Zvino zvaingotaura nezvekarivhari yakanga iri kuuya. Zvino kuitira mufananidzo weizvi, ngatizarurei mumabhaibheri edu kubhuku ravaHebheru tigononga pano apa izvo Pauro muapostora mukuru achitaura achiedza kutipatsanurira zvinhu izvi. Muchitsauko 10 chebhuku ravaHebheru tinorava izvi. Zvino ini ndinongoda shoko. Shoko ichokwadi, uye ndinofarira kuriverenga pamberi peungano yangu, nokuti ndinoziva kuti pakutongwa ndichamira navo, uye ndinofanira kupindurira. Saka kana ndikazviunza kubva mushoko, ipapo ndinenge ndisina mhosva, nokuti iro ishoko. Zvino Mwari ndivo vanoona nezveshoko ravo. Ndinoona zvakawanda nhasi zvevaevhangeri nezvevamwe vakadaro vachizviumbidzira pavanhu. Chinhu chinonyadzisa. Uye tinoona kuti mukuenda mumakereke, tikaenda mukereke, zvino unowana mumwe mufudzi ane kamwe kamaitiro kakatsaurwa paari, tumwe tumanyawi. Kana ukasacherechedza, ungano yose inotora mweya iwoyo. Kana angori netumanyawi, kana kuzunguza musoro wake, kana kamwe kanhu kaduku kasinganzwisisike, Saka kereke yose inozoitawo saizvozvo. Uye tine nhasi mumakereke edu echimanje manje kwokuti ndezvemanyawi nezvimwe zvinhu zviduku saizvozvo. Zvino zvine kuvhiringika kwakawanda. Asi hama dzangu dzinodikanwa, kana pakambova nenguva iyo patinofanira kunge tiri pashoko, ndinhasi. Munoona, handifarire kumira pakutongwa ndichiziva kuti ndaive nekamwe kanhu kaduku kakangodaro daro, kekachizaruro kaduku kakangotisiyanei, ndokutsautsa vanhu. Handidi kuti vave nemweya wangu kana maitiro angu, asi ndinoda kuti vave nemweya waMwari kubudikidza neshoko raMwari rinobuditsa chokwadi. Saka pachiitiko chikuru ichi manheru ano, ndinoda kuverenga kubva mushoko raMwari reziyenda nakuenda. Zvino tinocherechedza kuti murawo wakavapo kwemakore akawanda, asi murawo haumbokwanise kubvisa chivi. Sokureva kwandakamboita kumashure, waingova imba yeJeri. Wakanga uri mutikitivha mukuru akakuudza zvawakanga waita, asi usina muchidzo unogona kukudzikinura. Wakakuisa muchitoro chemukambo, asi pakanga pasina mudzikinuri kuti akubuditse kunze naiwo. Unongokuisa mutorongo kukuita kuti uzive kuti uri mutadzi. Asi zvino cherechedzai muna vaHebheru chitsauko 10 patiri kuverenga. Nokuti murawo zvauri mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinouya usati uri mufananidzo chaiwo. Rangarirai, waive mumvuri wemufananidzo wakanga uri kuzouya. Mumvuri unongofanozivisa kuti pane chinhu chiri kuita mumvuri wacho. Mumvuri wezvinhu zviri kuuya, uye usiri mufananidzo chaiwo. Cherechedzai, wezvinhu mufananidzo chaiwo wezvinhu izvozvo hazvingatongogoni naizvozvo zvibayiro zvaipirisa nguva dzose kusvitsa uyo anouya pakukwaniswa. Zvino Mwari pakutanga aida zvakakwana. Jesu paakauya panyika akati, ivai vakakwana, zvaMwari vari kudenga vakakwana. Zvino murawo waiva nemumvuri wezvinhu zvakanga zviri kuzouya, hawaikwanisa kuita kuti munamati ange akakwana. Maubata mufananidzo. Zvino handei kwazviri zvakare, kuitira kuti muve nechokwadi chekusazozvipotsa. Mwari vanoda utsvene hwakakwana. Hapana anokwanisa kumira muchimiro chake aine kadzvanga kaduku kechivi. Jesu akapupurira zvimwe chete uye akati, ivai vakakwana sezvakaita Mwari vari kudenga vakakwana. Zvino Bhaibheri rakataura kuti murawa waimbofa wakagona nezvibayiro zvawo wakaita kuti uyo anouya ange akakwana. Saka murawa hauna chinhu chawaigona kukwanisa, waingova bedzi chinongedzo. Zvibayiro izvi zvaiitwa gore negore hazvaigona kuita kuti munamati ange akakwana. Saka nokudaro hapana aive pasi pemurawo kana kuchengeta mirawo kana pasi pemimvuri aigona kunge akakwana. Nokuti ndima 2, dai zvakanga zvakadaro, zvingadai zvisina kupera kubayirwa here? Zvino kana paine chimwe chinhu chandinogona kuita kuti ndizviite kuti ndinge ndakakwana pachangu muupo hwaMwari, zvino Kristu haana kusungirwa kunge akandifira. Kana paine chinhu chimwe chete chaunogona kuita zvinokuwanisa chimwe chinhu muupo hwaMwari, ipapo Kristu anenge akafira mahara. Hapana kuchengeta murao, hapana pfungwa dzako dzezivo yezviri pamutemo, hapana kana utsvene hwako pachako, hapana zvinhu izvo zvaunorega kuita. Kurega kunyepa, kurega kuba, kurega kuputa fodya, kurega kuenda kumabaisikopo, uchakangorasika zvakadaro. Hapana chinogona kuzviita. Kujoina machechi, zvitevedzwa zvetsika, mitambo, zverubhabhatidzo, urongwa hwechechi, kuverenga zvitendwa, kutaura minamato, zvinhu zvose izvozvo zvinova mahara. Wakarasika. Hapana kana chinhu chimwe chete chaunogona kuita pachako, nokuti uri mutadzi, uri pasi pekupomerwa. Uye hapana kana nzira zvayo iri mauri, kana chitendwa hacho, kana chimwe chinhu chaunogona kuita kana kufunga nezvacho pachako chingakodzere kuti chiwane chinhu chimwe chete muupo hwaMwari, nokuti uri mutadzi kubvira pakutanga. Bhaibheri rinonyatsotaura kuti tose takabarirwa muchivi, tikaumbwa mukusarurama ndokuuya munyika tichitaura nhema. Zvino Mwari haikwanisa kutora mumwe munhu kuti afire mumwe, nokuti mumwe anongoriwo nemhosva semumwe. Muhupo hwaMwari, achibhishopu akabarwa munyika ino aiva nemhosva sezvinongovavo akaderera chigona mbava chiri muguta. Mumwe haikwanisa kureverera mumwe. Naizvozvo akatora upenyu husina mhaka hwemhuka, gwayana duku. Zvino pasi petestamende yekare, murayo waiva wokuti kana munhu atadza, aiunza gwayana kuaritari. Toti kana adarika mumwe wemirayo, aiunza gwayana uye oriradzika paaritari, aiisa maoko ake pagwayana, zvino obva areurura zvivi zvake kuti akakanganisa, uye aiziva kuti akanga aine mhosva. Uye zvakanga murayo waida rufu, zvino aiunza gwayana panzvimbo yake. Zvino apo iye huro yekamhuka kaduku ako yaichekwa, zvino kobva katanga kukavakava makumbo ako maduku kachichema. Kana ukamboona gwayana richiurayiwa, kuchema kunosuwisa zvakadini. Kamuchinda kaduku kachiedza kuchema, zvino tsinga yayo huru yemuhuro inenge yachekwa. Zvino painenge ichikava nokugwina, uye painotwasanuka, zvino yobvunda zvakare nokuchema. Zvino ropa rinojuja, rinogeza makushe aro maduku pamwe nemaoko emunamati. Zvino apo munamati achicherechedza nokuda kwekuita upombwe, nokuda kwekunyepa, kuba, chero izvo zvaive mhosva yake kana kunyange kufunga zvakaipa, chero zvazvaive zviri mumumvuri mudukusa, aive nemhosva, nokuti ndiwo waive unhu hwake. Iye aive munhu ane mhosva, kwete pamwe nokuda, asi nemasikirwe aive nemhosva. Zvino iye aitofanira kucherechedza kuti gwayana duku iri risina mhaka rafa panzvimbo yake. Zvino ainzwira urombo kanhu kaduku aka. Asi munhu pakarepo, mushure mokunge gwayana richangofa, aine ropa regwayana riri pamaoko ake, aifamba achibuda muchivakwa aine chishuo chimwe chete mumwoyo make chaagara ainacho kubvira pakutanga. Sei? Nokuti upenyu wakanga huri mukagwayana. Upenyu hunogara muropa. Upenyu hwako huri muropa rako. Tinozviziva izvozvo.
And the life in the blood of the lamb was animal life. Therefore when it
Zvino upenyu hwaive muropa regwayana hwaive upenyu hwemhuka. Zvino pakapamurwa zvizenga zveropa rako zviduku. Uye upenyu hwakabuda kubva mumhuka. Hawaikwanisa kudzoka kumunamati. Nokuti munamati akanga ari munhu. Ropa rakagadzira chifukidzo. Asi haraikwanisa kuyananisa zvakakwana. Nokuti munhu aibuda muchivakwa aine chishuo. Chimwe chete chokuita chivi sechaive nacho pakutanga.
But doing this, he was looking forward to a time.
Asi kuita izvi akanga achitarisisa nguva iyo apo pakwaizova negwayana rakakwana raizouya. Zviro aizviita pachipiriso chaipiswa nokuti ndiyo nzira yoga yaaiziva nezvayo. Saka munoona, pae ropa parainge richijudha, zvino upenyu hwaibuda mumhuka hawaikwanisa kudzoka kumunhu. Nokuti imwe yaive mhuka, mumwe aive munhu. Mhuka isina mhaka kumunhu ane mhosva. Asi rimwe zuva, zvimwe zviuru zviviri zvemakore akapfuura. Gwayana ramwari rakaberekwa zasi muchidyiro chiduku muBheterehema uye ndokutungamirwa segwai pakundourayiwa kwaro. Mamwe makore chiuru nemazana mapfumbamwe akapfuura masikati ano pana 3 o'clock akafa. Zvino gwayana ramwari risina gwapa risina mhosva rakarembera pamuchinjikwa weKarvhari ndokufira mutadzi wese. Zvino paya munamati paanouya kugwayana iri nokutenda. Zvino iri imwe mhando yakasiyana yegwayana. Harisi gwayana serimwe riya. Hakuna munhu anokwanisa kuuya kugwayana iri kunze kwekunge Mwari vamukweva kutanga. Munoona here kuzvitonga kuzere kwaMwari? Ndinotarisira kuti izvi zvisini nezasi pakadzika zvino. Tarirai. Mwari vaiziva kuti vakanga vaine makwai munyika muno. Vaiziva kuti vaizova nevanhu vaizoponeswa. Zvino rudo rwavo rwakatarisa pasi. Zvino ndokuona avo vaizoponeswa. Nokudaro, nokufanoziva, vakafanotemera kereke inozosangana naye miri ikoko isina gwapa kana kuunyana. Zvino kana Mwari aida kereke isina gwapa kana kuunyana, aifanirwa kuve nechimwe chinhu chaizoiita kuti ive yakadaro. Haaigona kuzvida. Kutonga kwake kune nduramo. Mitongo yake hayaizomurega achikumbira chinhu chakadaro kana pasina nzira yokuchiita. Zvino munhu haaikwanisa kuzviita nemari pachake mukundiki zvachose. Mwari akamutendera kuti azvione izvozvo kubudikidza nemurao, kubudikidza nemuvatongi, kubudikidza nemutestamende yekare yose. Akatuma vaprofita, akatuma varume vakarurama. Zvino vakaona kuti mumwe nemumwe wavo akakundika. Saka Mwari kubudikidza nenyasha dzavo dzinozvitonga pachadzo, akatuma kubva munzvimbo dzemukubwinya mwanakomana wake akaberekwa ari oga kutora nzvimbo yedu. Rangarirai, dai vainge vakati papa veRoma aitore, haaigona kunge akazviita. Dai vakataura kuti Archbishop weCanterbury azviite, haaigona kunge akazviita. Dai vainge vakadana baba mushumiri vatsvene-tsvene kana mubhishopu wepasi rose, haaikwanisa kuzviita. Angadai akagorambwa achiri kure seizvo zvakaitwa Judas Iscariot. Haaikwanisa kuzviita nokuti akaberekwa muchivi, akaumbwa mukusarurama nokuuya munyika achireva nhema uye aitoda iyananiso yake wopa chake. Haleruya! Asi pakauya mumwe kubva munzvimbo dzomukubwinya. Asiri mumwe. Kwete munhu. Kwete munhu akanaka. Kwete mujuda. Kana wemarudzi. Aisava chimwe chinhu chisiri Mwari. Samasimba akavanzwa munyama yemunhu. Akauya omene. Kuzopirisa ropa rake omene. Nokuti harina kuuya kubudikidza nokusangana kwemurume nemukadzi. Zvepabonde zvaiva zvisinei nechokuita nazvo. Asi akafungatira mandara. Zvino ndokuunza kubva muchizenga cheropa chaakanga asika omene. Uyo asina mhosva. Zvino ruponeso rwangu rwako manheru ano haruzembere pane mubayiro wakakodzerana nemabasa edu pachedu. Runozembera panyasha dzinozvitonga dzinorevesa dzaMwari Samasimba uyo vakatisarudza maari. Zvino kwazvo handaimbofa ndakave ndakakwana kana iwe hawaigona kuve wakakwana. Uye hatikambire kuti takakwana. Asi tine nyaradzo imwe iyi yokuti kutenda kwedu kwakazembera pane chibayiro chakakwana chakatogamuchirwa kare. Saka tinoziva sei kuti tinochiwana kana munamati achinge aisa maoko ake nekutenda pamutumbi waIshe Jesu. Zvino onzwa kutyisa kwechivi nemate yekusekwa pachiso chake nokunzwa kugomera kwemugetsimani marwadzo epaKarivhari uye oziva kuti ane mhosva. Zvino oveurura zvivi zvake nemazvo. Oh, Ishe akaropafadzwa. Ndine mhosva uye handina imwe nzira asi kuti imi mundibatsire. Uye nokutenda muri kudana Mweya Mutsvene auya uye anondidana kuti ndiuye. Uye ini zvino nokutenda ndinogamuchira Jesu semponesi wangu pachangu. Upenyu huya wakabva maari paKarivhari hunonzi Mweya Mutsvene uhwo hwakanga hwakavanzwa muchizenga cheropa chaIshe Jesu hunodzoka kumunamati uye womubhabhatidza neMweya Mutsvene kumupinza mumutumi waKristu. Zvino iye akatotongwa nechekare haufanirwe kunetseka pamusoro pekutongwa. Pandiri kutendeuka ndichitarisa muchinji kwamuduku uyo, ndinocherechedza kuti iwo unomiririra mutumbi wake. Uye zvino mutumbi uyo wakatotongwa kare. Mwari hakwanise mukururama kuti autonge zvakare nokuti wakatotongwa kare. Mwari vakarova mitongo yerufu pamutumbi iwoyo. Uye chero bedzi ndikangogona kuwana nzira yokuti ndivanzwe mumutumi iwoyo, kutongwa kwake kwakaroverwa ini pamwe newe. Takasununguka. VaRoma 8:1 yakati naizvozvo hakuchina kupiwa mhosva kune avo vari muna Kristu Jesu vasingafambe vari munyama asi vari mumweya. Hezo kaizo, hapati sina kupomerwa. Handina basa kuti chii chinouya kana chii chinoenda. Wakavanzwa pasi peropa. Zvakare, tinopinda sei mumutumbi uyu? VaKorinde vokutanga 12:13 inotaura kuti nemweya mumwe chete. Kumweya unouya sei? Kubudikidza nemuchibayiro. Kumweya wakanga uri papi? Mukati meropa. Nemhaka yei mhuka yaisagona kudzoka. Yaive mhuka. Mweya wemhuka hawaikwanisa kuuya kumweya wemunhu kuti ugoita chimwe chinhu pauri. Nokuti mweya wemunhu waive chiyero chepamusoro cheupenyu pane mhuka. Asi hapana mumwe mweya wemunhu waikwanisa kudzokazve. Kana uine mweya wevamwe tateguru ndezvemudzimu, asi Mwari pachake akauya kuti mweya wake omene unova iwo chiyero chepamusoro-soro chemweya uripo unokwanisa kudzoka uri muchimiro cherubhabhatidzo rweMweya Mutsvene kumunamati kuburikidza nemuropa raKristu. Zino mutora uchimuisa mumutumbi akachengeteka. Tarirai ropa renzombe nembudzi araishanda. Tichiona kuti rakanga risina simba. Zino ngatitange kuverenga sepandima 12. Zvakanaka. Ropa renzombe nembudzi araishanda. Uye kana kuyananisira. Tarirai. Asi murume uyu. Murume upi? Mubishopu. Kwete. Papa. Kwete. Asi murume uyu. Mushure iye. Abaira chibairo. Kamwe chete. Pamusoro pechivi. Nokusinga peri. Akagara pasi. Parudyi rwaMwari. Kubva zvino. Achimirira kusvikira vavengi vake vaitwa chitsiko chetsoka dzake. Magadzirira here? Magadzirira here kushoko? Teererai kune izvi. Ipapo ndinoda kuti murege zvichinyura pasi. Nyatsoteereresai. Nokuti nechibayiro chimwe chete. Kwete gore negore. Kwete rumutsiriro pamusoro perumwe rumutsiriro. Kwete musangano pamusoro pemumwe musangano. Kwete zuva nezuva. Asi nechibayiro chimwe chete. Aka KWRNESA. Vakadaro. Akadaro. Nechibayiro chimwe chete. Aka kwanisa. Ndizvo zvinodiwa naMwari. Nokusingaperi. Avo vanoitwa vatsvene. Hezvo kaizvo. Ndiyo minduro kurufu rwaKristu. Ndiyo minduro kuKarivhari. Iye, zviro kwazo, neropa rake, omene, akatenga zvivi zvedu, nokukwanisa nokusingaperi, vatendi vake. Naizvozvo muna Kristu, tinomira tisina mhaka, takakwaniswa muhupo hwaMwari samasimba. Tiri vanhu vari pasi pekodzero dzedu, nedzidziso dzedu. Tose takadzidziswa kuti tinofanira kusimuka toenda kune imwe nzvimbo. Tinofanira kuita chimwe chinhu. Kwete hama yangu, hazvinei nezvawakaita neizvo zvawakaitirwa naMwari. Tiri iye zvino kana takaruramiswa nokutenda, takakwaniswa nokusingaperi muupo hwaMwari. Zvino Jesu akati, naizvozvo muve vakakwana. Ipapo zvakakwaniswa nokusingaperi. Mwari kubudikidza nerufu rwaKristu, chiuru nemazana mapfumbamwe emakore akapfuura nhasi. Akakwanisa mutendi, uyo akafanoona nyika isati yavambwa nokusingaperi. Zvino avo vaakadana, akavaruramisa. Avo vaakafanoziva, akavadana. Avo vaakadana, akavaruramisa. Avo vaakaruramisa, akatovabwinyisa kare. Akatokwanisa vatendi vake. Zvino tarirai, ngatidzokerei kundima 1. Murayo zvaune mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinouya. Usati uri mufananidzo chaiwo wezvinhu izvozvo. Haungatongogoni nezvipiriso zvavanoramba vachibayirwa gore rimwe nerimwe. Zviite kuti anouya wacho akwaniswe. Tarirai, kukwana ndizvo zvatiri kutaura nezvazvo. Nokuti dai zvakanga zvakadaro, zvino hazvingadai zvisina kupera kubayirwa here? Nokuti munamati, kana akanga anaswa kamwe chete, angadai asina kuzoyeudzwa chivi. Munorevei? Shoko rokuti kuzoyeudzwa apo. Zvino chaiwo dudziro ndekuti chishuo. Zvino kana munhu akauya munamati nemazvo pamberi paKristu, achiona kutambudzika kwake, zvino iye ozvipira kuna Kristu. Zvino oti, oh Ishe Mwari, hamuna chiri mandiri chinogona kuyananisa. Asi muna zvose, ndiri kutovimba nemi. Ipapo mweya mutsvene, iwoyo unouya mumwoyo wemunhu. Nyaya yacho yechivi inobva yagadziriswa nokusingaperi. Nokuti chishuwo chose chechivi chabviswa mauri. Nokuti dai murayo wainge wakakwanisa kuita izvozvo, zvibayiro zvainge zvisina kunge zvakarega kumira. Asi nokuda kwekuti zvakanga zvisingakwanise kuzviita, Kristu aitofanirwa kufa kutiita kuti tinge takakwana. Shamwari, pane zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kutaura manheru ano pamusoro pekukwaniswa. Tiri kuedza nguva dzose kusvotora ziso kubva mune mumwe munhu kuti tizviite isu pachedu vatsvene zvakadarika zvishoma zvavari. Asi kana tikangotarira mufananidzo, dzinongori nyasha dzamwari kuti tiri zvatiri. Pano pane imwe nguva yakapfuura muOhio, ndakadzidza chidzidzo nenzira yakaomarara. Ndaive nemusangano zasi muOhio, uye ndaigara kunze kumaruzevha. Nokuda kwemhomho yevanhu, handaikwanisa kugara muguta. Tainge tichidyira pakarestaurant kadiki kemadhangat, uye maweta madiki echidzimai akaisvonaka, akapfeka zvakadzikama, uye vakachena sokukwanisa kwavo kwese zvemadzimai kwavo vaitishumira. Kakanga kari kanzvimbo kadiki kedenga kudyira panzvimbo yakadaro. Kicheni yavo yakanga yakachena kuti mbure tete. Zvino musi wesvondo vaipfiga vobva vaenda kukereke kwavo. Ndakava nekanzara, ndakanga ndiri kuzoparidza svondo masikati. Zvino ndakaenda kune imwe duku yamazuva ose. Yaingori restaurant duku yemunhu wese yemuAmerica kuti ndinowana chimwe chinhu chokudya. Zvino pandakapinda pamukova, zvino chii chandakanzwa? Asi kuti waive mushina wekubheja uchishanda. Zvino pakanga pakamira mumwe murume wezera rangu, apo zvichida akanga ari murume akaroora, aine ruoko rwake rwakambundira mumwe mukadzi achitamba muchina wekubheja. Murawo wedu chaiwo, muchengetedzi wekururama kwedu, wezvinhu zvedu, akanga akamira ipapo achityora chinhu chaaifanira kunge ari kuchengetedza. Nokuti hazvisi pamutemo kubheja muOhio, kutamba nemuchina wekubheja. Zvino ndakatendeuka ndokutarisa, ndakananga kumashure kwechivakwa. Pakanga paine boka revakomana vachangobva zera. Zvino rimwe remarekodhi erock and roll rakanga riri pamuchina richirira. Mumwe mudzimai wechidiki angave nemakore 10 okuberekwa, mutumbi wake wakaumbika zvakanaka semudzimai. Asi akanga akamira ipapo, dhirezi rake rakarembera pasi pano pamberi. Zvino mumwe wevakomana ava aiva nemaoko ake pamusikana uyu paaisafanira kunge ari, uye vakanga vachiputa pamwe nokunwa. Zvino ndakafunga, Mwari, mungarega sei zvakadai? Zvino ndakatarisa nechekurudyi kwangu, pandakanzwa mumwe munhu achigomera zvikuru. Zvino ipapo pakanga pakagara mumwe mudzimai wechikuru aiva nemakore anenge 60 kana kuti makore 90 okuberekwa. Akanga akapfeka nguo dziya duku dzinonyadzisira, dzakakwirira kusvika panenge pakati pemakumbo ake. Zvino nyama dzake dzinonzwisa urombo dzakaunyana, dzainge dzakangorembera nokurembera kwese. Zvino akanga aine pano apa pendi yepamuromo nechimwe chinhu chikuru chepepuro padivi rechiso chake akapendwa. Akapfeka tushangu tuduku, masandari, nenzara dzekumakumbo dziri pepuro dzakapendwa, nzara dzeminwe dzepepuro dzakapendwa. Zvino bvudzi rake rakanga rakagerwa riri pfupi kwazvo, uye rakapenderwa mudenga, uye rakadhaiwa bruu. Zvino ndakamutarisa. Zvino kune rimwe divi retafura kwaive kwakagara varume vaviri vakadhakwa. Mumwe wavo yaive nguva yezhizha, aive akapfeka jasi guru rakare remauto, akamoneredza sikavha pfumbu muhuro make nendebvu dzakazara pachiso chake chose, achidzova nokungoenderera. Zvino vakakumbira kumboti svudurukei murume uyu akadaro kubva pamudzimai. Zvino ndokutanga kufamba achibuda sezvizvi kuenda kuchimbuzi. Ndakamira ipapo. Zvino ndakati, Mwari, koma iri kungoparadza chinhu chacho chose? Koma iri kungochinyudza pasi penyika? Ndikati, ko Sara wangu mudiki naRebecca vari kuzofanirwa here kukura vari pasi pezvinhu zvakadaro? Ndikati, ko mungazvigona sei, Mwari, muutsvene hwenyu hukuru, kuti mumire makatarisa chinhu chakadaro uye morega kutumira kudengenyeka kwenyika kwozvinyudza? Zvino pandainge ndakamira ipapo ndichipomera mudzimai ndichidaro, ndaenda kuseri kwemukova. Ndakanzwa mweya wamwari uchiuya kwandiri, ndokubva ndaenda seri kwemukova. Zvino ndakaona kunge chimwe chinhu chaifamba chichitenderera. Zvino pachaidaro muchiratidzo, yakanga iri nyika yakanga iri kutenderera nokutenderera. Zvino pandakacherechedza, kwakapoteredza nyika, paiva nemuhwezva mutsvuku wakapoteredza nyika. Zvino pandakasvika pane nyika, ndakazviona ndingori mukomana muduku ndichiita zvinhu zvandainge ndisingafanirwe kuita. Pamwe kwete saizvozvo, asi chakanga chiri chivi. Zvino nguva dzose pandaiita chero chinhu, ndaiona mumvuri uya mukuru mutema uchienda wakananga kudenga, zvokuti Mwari vaigona kunge vakandiuraya panguva iyoyo. Zvino ndakaona pakamira pakati pangu naMwari pamire chibayiro chiya chakakwana. Ndakamuona akamira ipapo aine minzwa mumusoro wake nemate akarembera pachiso chake. Zvino nguva dzose zvivi zvangu pazvaitanga kuenda kuna Mwari aitambanudza ruoko rwake ochibata sezvakaita bhamba remotikari aindichengetedza kubva kurufu. Uye nguva yose pandaiita chero chipi hacho chakaipa, Mwari angadai akandiuraya. Zviro kwazvo utsvene hwake hunozvida izvozvo, murayiro wake unozvida izvozvo. Zvino nguva yose pandaiita chero chinhu, kana iwe paunoita chero chinhu, ropa raJesu Kristu rinoita sebhamba. Zvino ndakaona muweza uya mutsvuku kuti waireva izvozvo, zvino kuti ropa richakabata nyika. Zvino pandainge ndakamira ndakatarisa ndokuswedera pedyo naye, pandakamucherechedza uye ndaigona kumunzwa achiti, "Baba, muregererewo, azive zvaari kuita." Zvino ndakatarisa pasi uye paive pakagadzikwa bhuku. Zvino pakanga paine ngirozi yainyora ipapo yakamira padivi pake. Zvino nguva dzose pandaiita chivi zvainyorwa pasi mubhuku uye zita rangu rakanga riri ipapo. Zvino ndakacherechedza kuti nerimwe zuva ini muweza uya weropa uchazosimudzwa. Zvino ndinozofanirwa kumira muupo hwaMwari neupenyu hwangu huzere zvivi. Asi ndakaona netsitsi dzake akanga achimisa kutongwa kwangu. Ndakaenda kwaari ndakazvininipisa, ndakapfugama nemabvi angu. Zvino ndikati, "O Jesu, iwe mwanakomana waMwari, handikodzeri kuuya muupo hwenyu. Asi ndapota, hamungandiregererewo here pane zvandakaita?" Akabata padivi pake neruoko rwake ndokutora bhuku rakare ndokunyora pariri, "Waregererwa," ndokurikandira kumashure kwake. Zvino zvivi zvangu zvakanga zvaenda. Ipapo akanditarisa zvakaomarara kumeso akati, "Zvino ndakuregerera, asi unoda kupomera mudzimai." Ipapo ndakaona zvazvaireva. Pandakabuda muchiratidzo ndakafamba ndokuenda kwaaive ndikati, "Makadini?" Mudzimai akanga achinwa akatarisa mudenga kwandiri. Zvino ndokuti, "Oh, kaziwa." Ndikati, "Ndingagarawo here pasi?" Iye ndokuti, "Ndine vandinawo." Ndikati, "Handizvireve nenzira iyoyo mudzimai, ndiri kungoda kutaura nemi kweminiti." Akati, "Garai pasi." Zvino ndakati, "Mudzimai, mumaminitsi mashoma apfuura ndimire uko seri kwemukova uyu." Ndakatanga kumutaurira. Zvino pandakatanga kutarisa, misodzi yakatanga kumhanya ichidzika napamatama ake. Zvino akanditaurira ndikati, "Mudzimai, haurevi kuita zvinhu izvozvi. Jesu wakafa. Zvino kutonga kwaMwari kwakamiswa neropa rake. Haurevi kuzviita." Zvino iye akati, "Kwete, changamire." Akati, "Baba vangu vaive mudhikoni mukereke. Ndakakudzwa mumhuri yeChikristu. Murume wangu neni taiva nhengo dzakatanga uye tichirarama upenyu hwechikristu." Akatanga kunditaurira shure kwekufa kwemurume aiva nevanasikana vaduku vaviri. Zvino akatsauka pagwara uye kuti vasikana vakamusiya sei. Zvino akanga arasa upenyu hwake, saka akafunga kuti pakanga pachisina tariro zvachose kwaari. Asi ndakati, "Mwari, ivaine tsitsi. Avo vaakafanoziva akavadana." Akati, "Ndimi here mufundisi Branham wekuzasi uko?" Ndikati, "Ndini." Akati, "Ndinozvinyarira kunge ndakagara pano sezvizvi." Akati, "Munofunga kuti pangavawo here nemukana kwandiri?" Ndikati, "Jesu akatambanudza maoko ake akakumirira kuti uuye mudzimai." Zvino vamwe vakatanga kudairira. Zvino ndakati, "Haungafamba here panzvimbo pano pamwe neni?" Akati, "Ndichadaro, changamire." Ndakamutora neruoko ndikati, "Mune zera rinenge raamai vangu. Mungapfugamawo here neni pano pasi?" Zvino pasi ipapo takashandura nzvimbo iyoyo masikati iwayo kuve musangano wemhando yechinyakare. Uye Mwari vakaponesa mudzimai iyeye nenyasha dzavo. Akazvishongedza akauya kumusangano, uye sokuziva kwangu ari kurarama upenyu hwechikristu manheru ano. Chii ichocho?
Mwari anoda zvakakwana. Anoda kutendeuka kwako. Anoda kutendeka kwako kwari. Asi yakatarisa manheru ano, hazvinei kuti vakatadza zvakadini, zviduku sei kana kuti zvakawanda sei. Uchingori mutadzi uye hakuna imwe nzira yaungapinda nayo asi kubudikidza naJesu Kristu, chibayiro chakakwana chaMwari, uye maari unokwaniswa nokusingaperi. Pafunge ipapo. Handi izvo zvaunoita. Handi mapeji matsva aunozarura. Handi upenyu hutsva hwaunotanga. Kureurura kwekutadza kwako nenyasha dzaMwari kwauri. Izvozvo zvinokuunza pakukwaniswa. Zvino zvadaro wakwaniswa muna Jesu Kristu. Ndinovimba manhero ano, shamwari yangu, apo tiri pano panguva yakakosha zvino, apo sarudzo dzinofanira kuitwa mushure mokunzwa nyaya iyi. Unogona kunge usina kumboinzwa kumashure, asi haukwanise kubuda nepamikova iyo uri munhu mumwe chete sepavapinda. Unofanira kubuda wava zviri nani kana kuti watowedzera kushata. Zvino apo patiri kukotamisa misoro yedu kwechinguvana, ndinoda kuti mufunge napakuru kwazvo pamusoro pazvo. Unoti kudini nemunhu wako wemukati manheru ano? Jesu Kristu akakufira. Unoti, hama Branham, pandinenge ndazogona kurega kukuta, pandinenge ndazogona kurega kumwa, pandinenge ndazogona kugadzirisa chinhu ichi, ndichazviita. Hazvimbofi zvakaitwa zvakanaka. Haumbofi wakagona kuzviita. Wadini wango uya sezvauri, uye nokutenda woenda kuhova iya iyo maronda enyu ari kujudha akapa. Ipapo rudo runodzikinura ruchava dingindira rako, uye ruchange rwakadaro kusvikira wafa. Ko unotorerei chinotsiva? Unoedzerei kupinda uchishandisa kereke yako? Unoedzerei kupinda nokuti warega kunwa kana kuti warega kunyepa? Uya nenzira yekukwaniswa, nokuti nechibayiro chimwe chete akakwanisa nokusingaperi avo vakaitwa vatsvene. Ko ndinotsveneswa sei? Reurura zvivi zvako muhupo hweropa raJesu. Zvino upenyu hunobva muropa iroro hunodzoka kumunamati. Zvino homuchenesa kubva kuzvido zvezvinhu zvemunyika. Nokuti nechibayiro chiya chakakwana akatichenesa mweya mumwe chete, tose tinobhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete. Zvino hapachisina kupomerwa kune avo vari muna Kristu Jesu, kune avo vasingafambe vari munyama asi mumweya. Kana uri kuedza kufamba nemweya uye uchiri kuchiva zvepanyama, chibayiro hachisati chaiswa pauri zvakakwana. Asi munamati kana angocheneswa kamwe, haachisina chishuwo chechivi. Ndizvo zvaive Calvary. Haisi nzvimbo yokutengesa maruva kana kamwe kanzvimbo kekuita izvi kana izvo. Yaiva nzvimbo apo Mwari nemunhu vakayananiswa. Ndiyo nzvimbo apo rugare nechengetedzo yakakwana zvakaunzwa kumunhu. Ungaendawo here neni manheru ano, shamwari yangu, mutadzi kuCalvary? Uye nokutenda toisa ropa iri kumunhu wako wemukati, uye torega mweya mutsvene auye okuchenesa nechibayiro chake chikuru. Tisati tanamata, ungasimudza here ruoko rwako kuna Mwari uye woti, ndinzwireiwo tsitsi Mwari, zvino ndinoreurura zvivi zvangu zvose pausiku huno hwechishanu chakanaka, uye ndinokoshesa kutambudzika kukuru uko Kristu akandiitira. Iye zvino ndinopira kuda kwangu, zvinangwa zvangu nezvimwe zvose kuti ndikuteverei kubva zuva rino ndichienda mberi. Ungasimudzawo here ruoko rwako woti, ndirangarireiwo hama Branham mumwe namato, ndiyo sarudzo yemwoyo wangu. Pane aripo here usiku hukuru huno, ndichimirira kwechinguvana nechekuno kudivi rekurudyi rwangu? Zvirokwazvo kune mumwe chete necheuko. Uri kunyara here nezvivi zvako? Uri kunyara here nezvawakaita? Nyika manheru ano iri kutsvaka mhare, uye ine mhare dzichirevera panyama. Rimwe zuva kare muSwitzerland, apo Switzerland yakanga yava panjodzi, kaboka kaduku kemaSwiss kakanga kaungana muminda kudzivirira upfumi hwavo. hondo huru yakanga iri kuuya yakanga yakanyanyisa kuvakurira vose vainge vakadzidziswa vaine mapfumo makuru nenhoo maswizi hapana chimwe chavaigona kuita kunze kwekukanda mapfumo pasi vakanga vamanikidzirwa pagomo ipapo pakava nemhare yakabudapo mumwe munhu aifanira kufa zvino kana vakakurirwa pahondo hapana chavakanga vainacho kunze kwemajeko matsaru nematombo zvimiti zvokurwa nazvo ipapo hondo yakanga iri kuuya yairatidzika semudhuri wezvidhina kuri kunzi vatapwa madzimai avo maduku akanaka aibhinywa vasikana vavo vaduku vaibhinywa vacheche vavo vaiurayiwa misoro yavo yaiputsanyiwa misha yavo yaitorwa zvinhu zvose vairasikirwa nazvo ipapo zvino pakanga paine mumwe murume ane zita rinokurumidza kukanganwikwa ane zita rokuti Arnold von Winkler akabuda kunze ndokuti varume vemuswitzerland zuva rino ndinopira upenyu hwangu nokuda kweswitzerland akati seri kwegomo riri kure uku kune musha muduku muchena ndine mudzimai nevana vatatu vakandimirira asi havachazondivoni zvekare nokuti zuva rino ndinopira upenyu hwangu nokuda kweswitzerland vakati ko uchaitei Arnold von Winkler akati nditeverei moita zvamungagonesesa kuita nezvamunenge muchiita nazvo akatarisa nepamusoro pehondo kusvikira awana apo mapfumo akanga akawandisa zvino ndokubva asimudza maoko ake mudenga akamhanya akananga kumudhuri mukuru uya wezvidhina wemapfumo uye achidanidzira zarurai nzira kurusununguko zarurai nzira kurusununguko zana remapfumo rakatendeuka kuti ribate kurwisa kwake akakandira maoko ake kunze ndokuaunganidzira muchipfuwa chake omene ndokubva amubayirira pasi zvino akafa ari kumisoro yemapfumo aya maswiss aya akamutevera netsvimbo nezvimiti kuratidzwa kukuru kwakadaro kweumhare kwakafurufusha hondo iyi kusvikira maswiss akavadzingira kunze kwenyika yavo zvino havana kuzombova nehondo kubva pazuva iroro nazvino mira muswitzerland ugotaura zita raArnold von Winkler unoona misodzi ichimhanya ichidzika nepamatama avo nemhaka yei akaponesa nyika yavo kwakave kuita kukuru kwemhare hakuwanzoenzaniswa uye hakuna kumbodarikwa panyika pano asi chaiva chinhu chiduku pane zvakaitika rimwe zuva paya rudzi rwaadhamu parwakamira madhimoni achifora achibva kumativi ose vaprofita vakanga vakundika muravo vakanga vakundika chibayiro chenzombe nemakwayana zvakanga zvakundika unhu hwevanhu hwakanga hwakundika zvinhu zvose zvino rudzi rwaadhamu ruduku rwakamira rwakakundwa vari vashoma kudarika madhimoni kutenda zvemweyamweya urwere matenda pane mumwe akabuda achibva kudenga zvino ndokuti zuva rino ndichafira rudzi rwaadhamu akauya panyika ndokuitwa nyama akatarisa pasi chaipo pakati peapo mapfumo akanga akanyanyisa kusviba chakasvibisisa chaityiwa nemunhu wese kwaive rufu zvino akatora rufu achirwisa muchipfuwa chake zvino pakarvhari akabhadhara chibayiro ndokudanidzira zarurai nzira kurusununguko zvino anodanidzira kukereke yake torai ichi chandakusiyirai ropa rangu nemweya wangu mugorwisa nechero chose chamuinacho tinogona kukurira manheru ano kuburikidza nazvo shamwari unokwanisa kudzinga dhiabhori kubva pauri wese muvengi wakare ari muupenyu hwako anokwanisa kudzingwa neropa pamwe nemweya wakristu uye unokwanisa kumira wakakwana muupo hwake kristu akagadzira nzira haungangoitawo here zvokusimudza ruoko rwako kwaari uye woti ndiregerereiwo mwari vakuropafadzei hama mumwezve ivaiwo nengoni kuneni mwari ndave zvino kureurura kukanganisa kwangu pane here nhengo yekereke inongodziya anoenda kukereke mazuva ose uye pamwe achiedza nekuzvininipisa kwese kwaanogona asi zvakadaro unoziva kuti hasha nekushaya hanya neundini tsika dzinokunamatidza pasi kusvikira unenge uchisina kukunda ungada here kucheneswa neropa manheru ano kubva kune zvose izvozvo nokuti munamati akacheneswa kamwe hauchisina kuyeuchidzwa Ungada here kusimudza ruoko rwako iwe nhengo yekereke. Mwari vakuropa fadze mudzimai. Simudza maoko ako kuti hama Branham ndirangarire iwe mumunamato. Mwari vakuropa fadze mudzimai. Ndizvozvo chaizvo. Ndiye uyo chaiye. Ndicho chinhu chaicho chokuita. Mwari vakuropa fadzei kumashure uko uchangamire. Mumwezve simudza ruoko rwako kuti ivaione ngoni kuneni Mwari. Ndinoziva kuti ndinongopupura chiKristu. Asi handichirarami, ndinoziva kuti handidaro, uye mumwoyo mangu, handina kunyatsoita zvakanaka kwamuri. Ndinoda kuva mumwe wevasananguru vavamwari, ndinonzwa mumwoyo wangu kuti ndiri, asi handisati ndaisa parutivi zvinorema zvinogara zvichindivhiringidza zviri nyore. Uye ndinoda kuzviisa parutivi manheru ano, uye nenyasha dzamwari, ndichazviita, ndinamatireiwo. Ungasimudza here ruoko rwako, Mwari vakuropa fadze mudzimai. Mumwezve, vashoma hako takamirira. Apo takamirira, nyararire, munhu wese zvino, misoro yenyu yakakotamiswa mumunamato, nyoro nyoro, imbai mahongera ichi zvino.
There is a fountain filled.
Pane tsime rizere neropa.
Drawn from Emmanuel.
Rinotorwa kubva mutsinga dzaEmmanuel. Uye vatadzi vanozvikandira pasi perake. Vanobvisa makwapa ose ekupomerwa. Vanobvisa.
Haungafungisise nezvazvo here iye zvino? Usaedza kuzvigeza kuti zvibve. Kristu ari paruoko rwako. Pirato akambozviedza mangwanani ano. Ipapo dzichinge 6 o'clock. Asi maoko ake achakazara ropa. Aine mhosva azere ropa. Unoziva here zvakaitika kwaari? Akaenda muSwitzerland makore akawanda akazotevera. Ndokurasikirwa nepfungwa dzake. Ndokuzvikandira muchidziva chemvura ndokufa.
This morning in Switzerland,
mangwanani ano muSwitzerland, mazana evanhu vanouya kuzoona chiitiko ichi. Mvura yeblue inofashaira ichibva pasi pezigomba guru iri remvura. Vanozviita makore ose ingano yakare. Vanoti Mwari akaramba kuti mvura ichenese maoko ake. Hama, hazvina basa kuti wakabhabhatidzwa kangani, chero chipi chaungaedza kuita, hapana chichachenesa maoko ako kunze kweropa raKristu. Mwari akairamba, zvino mvura yebhuruu, mushure mezviuru zviviri zvemakore pose, ichiri kungofashaira, Mwari anoiramba, utsvene hwako hwekuzviitira, haukwanise kusuka zvivi zvako, hapana chimwe kunze kweropa raJesu. Pafunge ipapo zvino, tave kuzonamata muchinguvana. Handizivi kana ndingakumbira chimwe chinhu manheru ano. Paya paamira ipapo muimba yaPirato yokutonga mangwanani ano. Ndokuti, dai umambo hwangu hwaiva hwenyika ino, ndaikwanisa kutaura kuna baba vangu. Zvino pakarepo, vaitumira zvikwata gumi nezviviri zvengirozi. Apo imwe chete yadzo, yaigona kuparadza nyika. Ndaitaura kwavari, zvino zvikwata gumi nezviviri zvengirozi. Zvinenge zviripo, kuti ndizvirayire. Aigona kunga akazviita, asi yakamira ipapo ari munyoro, uye akazvininipisa kuti atore rufu rwako pamwe nokutora zvivi zvako. Ungapa kutenda kwakakwana here nokuda kwechibayiro ichocho manheru ano? Imi muri kuchida, uye muchida maropafadzo aMwari, ungasimukawo here netsoka dzenyu kuitira munamato uno? Ingosimuka netsoka dzako, imi munoda kurangarirwa mumunamato uno, uchiti, Mwari, ivaione ngoni kwandiri, ndine mhosva, ndakaita zvinhu zvisizvo, uye zvino ndinoda kugamuchira kuregererwa kwangu muna Jesu Kristu. Ungamira netsoka dzako here, ipo panguva ino, Mwari akuropa fadze mudzimai wechidiki, ndiwo ushingi, ingoramba wakamira ipapo. Ungandiudzawo here kuti wasimudza ruoko rwako zvino usina kuperera kwakakwana kwekuti usimuke netsoka dzako? Pane here chakanaka chatomboitwa neevhangeri kwauri? Oh, kutamba kwakadai nekereke, kutamba naMwari, nguva yave kutosvika. Rimwe ramazuva ano bhambo reatomic richarova pamwe panzvimbo pano, mune imwe yenzvimbo munogadzirwa pauda. Hapazova nekanguva kadukusa kekufungisisa nezvazvo. Nguva inenge yapera ipapo, uye zvichida Easter ichatevera isati yasvika, kana kunyange Easter ino iyi. Haungasimuka here zvino woti Mwari, ivaione ngoni kuneni mutadzi? Iye zvino ndinogamuchira Kristu nokuzvipira kwaakaita seyananiso yezvivi zvangu uye nenyasha dzake. uye nyasha dzake dzoga ndinogara muhupo hwaMwari. Haungareurura kukanganisa kwako here? Uyo achavanza zvivi zvake haubudirire. Uyo anereurura chivi chake anowana tsitsi. Zviri kwauri, akatarisa. Zvino Ishe wedu akaropafadzwa. Hauwandu hwevawanikwa manheru ano vamire mweya mitatu iri kutendeuka, murume mumwe chete nemadzimai maviri. Apo ndiri kufunga, Ishe, nezvekarivhari. Apo mumwe aiva kune rimwe divi akati, Ishe, ndirangarireiwo kana muchinge mauya muumambo hwenyu. Mumwe wacho akati, kana uri iye wacho, regai tione munana tibvise pamuchinjikwa uye wozozviponesawo. Zvino mumwe wacho akati, Mwari, ivaiwo netsitsi kwandiri. Zvino musoro wenyu wakatendeukira kudivi rekurudyi rwawo, uye ndokuti, nhasi uchange uineni muparadhiso, asi makanyararira mumwe wacho nokuti pakanga pasina kutendeuka. Zvino Mwari Baba, ndinonamata kuti ava vange ndichivimba kuti ndeava vatatu bedzi muchivakwa vanonzwa kuti vanoda kureurura kukanganisa kwavo, asi nokuti vauya nenzira yakazvikwanira iri nzira yemuchinjikwa, varegerereiwo, Ishe, uye mugovaropafadza. Vakamira pano manheru ano sekuvamiririra kwamakaita muimba yaPirato yokutongera, sekuvamiririra kwamakaita pakati pematenga nenyika, apo zuva rakanyura uye mwedzi ukaramba kupa chiedza chawo, uye chidzitiro chemutemberi takabvarurwa kubva kumusoro kusvika zasi. Ndinonamata, Mwari, kuti mugovaropafadza nokuvapa tsitsi dzenyu nokuvachenesa neropa renyu, uye muvabhabhatidze nesimba renyu rinochenesa mumutumi womwanakomana wenyu pachenyu, Kristu Jesu. Ipapo vanenge vachengeteka kwenguva nokusingaperi. Ropafadzai vamwe ava vanonzwa kuti zvavari zvakanaka, uye kuti vakatosangana neizvi kare vakaita saizvozvo. Ndinonamatira ropafadzo iri kwavari nemuzita raKristu. Amen. Mwari vakuropafadzei. Zvino imi makamira pedyo neavo vakasimuka, zveverai muvagwine maoko avo. Mumwe munhu zvino woti, Ishe vakuropafadze, ndizvozvo seruoko rwokuwadzana. Isu iye zvino tatinonokei zvishoma mushumiro dzedu. Vangani vanoda Ishe Jesu? Simudza ruoko rwako. Handizive murunyararo zvino kana kuti mukunyarara kwatingakwanisa kukurangarira uyo ari kwese kwese ari pano manheru ano. Kana tikagona kuimba zvinyoronyoro, waiva zasi pamuchinjikwa pakafira muponesi wangu. Zasi uko ndakachemera kusukwa kubva kuchivi. Ipapo mwoyo wangu pawakazadzikisa zvaidikanwa ukaisa maoko ako pamusoro paro, ipapo pamwoyo wangu ropa rakaiswa. Oh, kubwinya kuzita rake. Ngatiimbei zvinyoronyoro zvino kwatiri kukotamisa misoro yedu kwaari. Zasi pamuchinjikwa pakafira muponesi wangu. Zasi uko ndakachemera kusukwa kubva kuchivi. Ipapo pamwoyo wangu ropa rakaiswa. Kubwinya kuzita rake. Kubwinya kuzita rake. Zita rakakosha. Kubwinya kuzita rake rakakosha. Ipapo pamwoyo wangu ropa rakaiswa. Kubwinya kuzita rake. Zvino chinyararire, misoro yenyu yakakotamiswa, imi makaponeswa. Iti, oh, simudza ruoko rwako zvino. Oh, tsime rakakosha rinoponesa kubva kuchivi. Ndinofara kwazvo kuti ndapinda mukati. Ipapo Jesu anondiponesa nokundichengeta ndakachena. Kubwinya kuzita rake.
kubwinya kuzita rake rakakosha. Kubwinya kuzita rake rakakosha. Ipapo pamoyo wangu ropa rakaiswa. Kubwinya kuzita rake. Zvino makaisa maoko enyu pasi, misoro yenyu yakakotamiswa. Ndangofunga mumwe munhu afona maminitsi mashoma apfuura. Zvino akati mumwe munhu anga achida kurangarirwa mumunamato manheru ano. Kuitira muviri wavo havana kukwanisa kudzoka kumusangano wesvondo manheru. Ushumire huru yekupodzwa, ungasumukawo here netsoka dzako? Iwe unoda kurangarirwa mumunamato, uya iko zvino. Pamoyo wangu ropa rakaiswa. Kubwinya kuzita rake. Kubwinya ku. Zvino nemisoro yenyu yakakotamiswa. Akakuvadzwa nokuda kwekudarika kwako. Akaiswa mavanga nokuda kwekusarurama kwako. Kurohwa kwakakuunzira rugare kwakanga kuri paari, uye nemavanga ake wakapodzwa. Kubwinya kuzita rake. Zvino Baba vakaropafadzwa, apo tiri kuswedera pamuchinji kwamukuzvininipisa iye zvino, apo nyasha netsitsi zvakandiwana. Ipapo nyama tsatsi inopenya inoisa mirazvo yayo yechiedza yakandipoteredza. Vanorwara vakamira muupo hwenyu, vari kungotenda iko zvino, kuti nekutenda vanotarisa musana une mavanga uri uko, uye nemavanga ake takapodzwa. Baba vatsvene tsvene, tinouya tichipupura kutenda kwedu, tichitenda kuti munopodza mitumbi yedu inorwara kubudikidza nekutambudzika kukuru kwakatimiririra kwaIshe Jesu. Zvino tinopa tichiitira vanhu ava vakamira munamato wekutenda wamakavimbisa kuti waizoponesa vanorwara. Zvino isu pamwe chete sechikamu chimwe chevatendi venyu manheru ano, makati pose panoungana vaviri kana vatatu ndichange ndiri pakati pavo, uye tinovakumbirira kuitirwa tsitsi kuti nyasha dzenyu zvino dzigobata munhu wavo wemukatikati, zvokuti chimwe chinhu chichabayirira zasi uko wakadzika dzika, kuti vazive kuti Kristu ari pano uye ataura navo achiti, mwana wangu, ndakatora chirwere chako uko paKarivhari. Zvino chingokandira kufunganya kwako kwese pandiri, nokuti ndine hanya newe. Uye dai vakapodzwa pose zvapo zvizere, nokuti tazvikumbira nemuzita raJesu. Amen. Uye pavari kugara pasi zvino, mumwe munhu ari pedyo navo, isa maoko ako pamusoro pavo. Mumwe munhu anga achivanamatira. Bhaibheri rakati vachaisa maoko avo pane vanorwara vachapora. Ishe varopafadze. Kana ndisiri kukanganisa, handisi takatarisa here murume akapodzwa pano mazuva akati kuti apfuura, kana kuti misi yesvondo yakati kuti yakapfuura? Akanga asinganzwi kana zvimwewo zvaive munzeve. Ndakuona uchinakidzwa nemusangano manheru ano. Uri kundinzwa zvakanaka zvino? Zvakanaka, zvinoshamisa. Ingosimuka netsoka dzako kwechinguvana. Vangani vanomurangarira ari pano? Zvino akapfuura nemumutsara wekunamatirwa nokumudzosa papuratifomu. Zvino Ishe vakamugodza nokumuita kuti aite zvakanaka. Ishe ngavaropafadzwe. Maita hama nokuda kwechapupu chenyu. Zvinogona kunge zviri nemumadhazeni, asi haashamise here? Zvino tinoda kukuonai mangwana manheru pakunotanga, zvinotevere svondo mangwanani pakunotanga, svondo masikati, uye kana mukakwanisa kudzoka kushumiro yekupodzwa svondo manheru. Kusvikira tasangana, ngatisimukei tiimbe chimbo chedu chekuparadzana. Tora zita raJesu pamwe newe. Tora zita raJesu newe. Mwana wekusuwa nenhamo. Mufaro nekudekara richa nyatsotendeuka zvino, ugwinane chishanu nemunhu wese. ritore kwese kwa unoenda. Zitara kakosha.
Nyato tende ukai mukwazi sane.
Oh, kutapira. Tariro yenyika nemufaro wedenga. Zitara kakosha. Zitara kakosha. Oh, kutapira. Kutapira sei. Tariro yenyika nemufaro wedenga.
Zino tarisai kunoku.
Pazita ra Jesu tichigwadama. Tochi zvambarara takawira patsoka dzake. Mambo wamadzimambo kudenga tichamugadza korona. Kana rwendo rwedu wazadziswa. Zita rakakosha. Oh, kutapira. Oh, kutapira. Tariro yenyika nemufaro wedenga. Zita rakakosha. Oh, kutapira. Kutapira sei. Tariro yenyika nemufaro wedenga.
Zino rangarirai kwae kwa Neville. Nepfenyuro yeboka revaimbi vana mangwanani WLRP pana 9 o'clock. Zino yehama strika inouya pana 9:45 tsondo mangwanani. Ndanga ndichivagadzirira tepi masikati ano yezverumuko. Saka zvino kusvikira tasangana zvakare, maropafadzo ashe ave nemi. Ndikotamisa misoro yedu. Zvino ndichakumbira shamwari yangu yakanaka pamwe nehama Hama Palma, wanova kumeiko Georgia, kana wakachipara janisa ungano ino, neshoko remuna mato, batiri kuna mato. Hama Palma.